manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gumi guru 5 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishandisa vana zvinenge zvechibharo zvisingatenderwi nenyika dzepasi rino. ZANU PF yoita musangano wePolitburo mubato iri muine mutauro wakanyanya. Varairidzi vobatana nevamwe pasi rose kucherechedza zuva ravo. Injo mimwe yemusoro yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nebazi rinoona nezvevashandi muAmerica rinoti Zimbabwe haina zvakawanda zvairi kuita mukupedza dambudziko rekushandiswa kwevana vadiki mumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro iri mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rePublic Affairs Office pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Megriggs, vati gwaro iri rakabudisa pachena kuti Zimbabwe yakavhiringidza masangano evashandi mukuongorora kushandiswa kwaiitwa vana vadiki pane rimwe purazi iro risina kudomwa nezita.
High level officials within the government of Zimbabwe and the ruling party interfered with a delegation representing workers and civil society organizations to investigate concerns of child labor occurring at a commercial farm.
Vanhu vakuru muhurumende nemubato reZANU PF vakavhiringidza ongororo yaitwa nevashandi nemasangano akazvimirira mukuongorora kushandiswa kwaiita vana pane rimwe purazi.
Amai Riggs vatiwo ongororo yakaitwa inoratidza kuti vana muZimbabwe vari kushandiswa zvakanyanya kusanganisira mune zvekurima nzimbe, kufodya pamwe nekuitiswa zvechipambi.
Children in Zimbabwe are subjected to the worst forms of child labor, including in commercial sexual exploitation, sometimes as a result of human trafficking, and forced labor in mines and on farms. Children are also engaged in child labor in agriculture, including the harvesting of sugarcane and tobacco.
Vana muZimbabwe vari kushandiswa zvakanyanyisa kusanganisira kuitiswa upfambi nekuda kwehuman trafficking dzimwe nguva. Vana vanoshandiswa mune zvemugodhi, mune zvekurima kusanganisira kunzimbe nekufodya.
Gwaro irinotiwo zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana zvevana vari pakati pemakore manomwe kusvika pagumi nemana vaishanda panguva imweyo vachiendawo kuchikoro. Zvakabudawo mugwaro iri kuti zvikamu makumi mana kubva muzana zvevana vari pakati pemakore mashanu negumi nemana vaishandisiwawo. Gwaro iri rinotiwo kusamira zvakanaka kwoupfumi munyika kunoitawo kuti vana vemuZimbabwe vava panjodzi huru yekuzvishandira kana kumanikidzwa kushanda. Rinotiwo vana vari pamiganhu yenyika vanomanikidzwawo kuenda kune dzimwe nyika dzakadai seSouth Africa, Mozambique neZambia vachishandiswa kuita zvepabonde. Zimbabwe inonzi mugwaro iri ine mimwe mitemo inodzivirira kushandiswa kwevana vadiki asi haisi kushandiswa zvakazara, uyewo pane dzimwe nguva hakuna zvikwanisiro zvekuongorora kuti vana vadiki havasi kushandiswa here. Munyori mbazi runoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vachida kutanga vaverenga gwaro iri vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi imwe nyanzvi mune zvekushanda nekushandirwa variwo zvakare munyori wevashandi muboka revechidiki mudunhu reHarare veCitizens Coalition for Change vatapiwa macheka vati zvaburiswa negwaro iri ndezvechokwadi.
Zvavari kutaura ndo zviri paground chaipo chaipo zvimwe zvachona zvakanyanyisisa kana zvisiri kutodarikidza nekuti tiri kutarisa kuti mumapurazi umomo takanyatso mutarisa takapinda kumapeto peto mumaprasi kana mumu mtuse tuse machona futi tukono oti wana waru kushandiswa mumaprasi anetuwa neze foji kwa chibatiswa machemicals mutemu wenyika wachona pachao uripo hausukuto tezi enge mutemu wenyika hausukunyatso pudisa pachena kuti inonzi child labor yachona ndei
vamacheka vatiwo Zimbabwe inofanira kugadzirisa mamiriro ezveupfumi senzira yekudzivirirawo kushandiswa kuvana vadiki.
Kuti vanhu vaende kumabasa vane ma 18 years. Yapedza kudaro yoiswa mutemo inonyatsobata vaya vanotsvenyirira vana kungovashandisa kuti iyo forced labor kuti vape a sentence iri a deterrent yakanyanyisisa. Vatangire pa 10 years. Hurumende yambofamba imo mumaprasi machona. Ichinoona. Kuti zvakanyatsomira sei nekuti pamwe pavari kutarisa mumaguta vari kupiwa mamines ava vari kuita zvavari kuita vari kushandisa cheap labor havasi kuda kubhadhira mari dzakawanda nekuti mataxes akawanda dai hurumende yakwanisa kugadzira upfumi hwenyika kuti vana vasanyanyoda kuda kutonotsvaga chibasa chechikoro kosa chachona nekuti vanopedzisira varasikirwa neupenyu.
Amai Fiona Gandiwa Magaya vanoshandawo neZimbabwe Congress of Trade Unions vachiongorora nyaya dzekushandiswa kwevana vadiki vatsigirwo vachiti izvi ndo zviri kuitika muZimbabwe.
Taura kuti vana vari kunyanya kushandiswa zvakaomarara kunzvimbo dzakaita fanira kuvarimi agriculture kutobako kuva vanorima nekukohwa fodya kudomestic sector vashandi vemudzimba kune vamwe vana vakushanda mudzimba vari vadiki zvikuru vamwe vanoshandiswa kunyange nehama dzavo nokuti vange nende vakashaikirwa nevabereki vozoshandiswa vachinzi kukubatsira nokuti mubereki wako akafa voshanda zvakaomarara vachishanda basa remabasa emudzimba.
Mutemo weZimbabwe unoti vana vanokwanisa kutanga kushanda vava nemakore 15 asi vachiita mabasa asina njodzi uye asingarwadzi asi mutemo uyu uri kuda kuvandudzwa vamwe vachiti makore anofanirwa kukwidzwa kusvika pa 10. Gwaro iri rinoti nyika dzakadai seSouth Africa neAngola ndedzimwe dzenyika dzemuAfrica dziri kuedza kupedza dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rezanupf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vaudza musangano wepolitibureau webato ravo kuti havasi kuzobvumidza chitsotsi nekutenga mavhoti pasarudzo dzecentral committee yebato ravo idzo dzichaitwa matunhu ose munyika nemusi wemugovera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vati munhu wese anokodzera ane mvumo yekukwikwidza musarudzo idzi pachishandiswa bumbiro remutemo webato.
Vote buying, violence, name dropping and imposition of candidates are not and they will never be part of our political and organizational DNA in Zambia.
Kutenga mavhoti mhirishonga kushandisa mazita evakuru nekumanikidza vanhu kufotera vanhu vasingadi haisi tsika yedu muZambia.
Izvi zvatsigirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaMike Bima.
Tinodawo kuyambira ivo vaya vari kusarudzwa kuti vasaita nyaya dzechioko muhomwe kana nyaya dzokutenga vanovavhotera. Nokuda kwokuti tinoda vanhu vanopinda musangano nokuda kwokuti vaya vanovavhotera vanovaona vakakodzera kutungamirira kwete kuti vane homwe dzine mari yakati wandei kana kuti vanotenga mupeta pamabhotosto. Saka tinotarisira kuti vaya vari kuda kupinda mumakwikwa vachaita kuti vatsvagewo rutsigiro nenzira dzinotenderwa.
Vabima vatiwo pavanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevana 734 vaida kupinda musarudzo idzi. Vanhu mazana matanhatu nemakumi mana nemumwe 641 ndo vakaonekwa vaine mvumo yekukwikwidza. Vanongorwa nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashfit Mukundu vati nyaya yekuti zvigaro zvese zvecentral committee zvikwikwidzwe inyaya yekuti vamunangagwa vari kuda kuti pasarudzwe vanhu vatsva vanovatsigira.
Handione sekuti urongwa uhu urongwa hune chekuita nekuti paka chekerere mukati mebato rezanupf asi vari kutsvaga kuti vazhinji avo vachasarudzwa kuve nhengo dzecentral committee dzinozve nhengo dzinozopindawo munana politburo vange vari vanhu vane divi ravo kana kuti vanovatsigira ivo sekuona kwangu ini pane kunyangirana kuri kuitika kuti zvigaro zvose izvi zvibvunzwe kuti zvikwikwiswe.
Vamunangagwa vatiwo vanofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki muhurumende nemubato kuburikidza nemasangano akaita seYoung Women for Economic Development, Teachers for ED, Mawindi for ED nemamwe. Vatiwo mapazi ese musangano akaita semadzimai vechidiki nevarwi vehondo yerusununguko anofanira kushanda zvakasimba kutsvaga rutsigiro kuti bato rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauro webato guru rinopikisa munyika Citizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuumba zvikwata zvakaita semaWindi for ED ichakonzeresa mirizhonga sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Chatirikuona china ndechekuti 2023 tinosangana nengozi yekuti kuri kudzoswa magrupu emamilitia nemagrupu ekuti kupinde mirizhonga vachiita zvinhu with impunity. Zvataona muna 2008 saka kuri kuratidza kuti kwatiri kuenda semacitizen tinofanira kupara nenyaya yekuti vada kudzosa nyaya yemhirizhonga vada kudzosa nyaya yemunity kuti munhu anoita zvaanoita chititicha
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedix Muradzikwa vatsigira vasiziva vachiti
vanhu vanoshandisa public transport munyika muno havana rugare nevanhu vanonzi mahwiti. Tinoona vanhu vachishungurudzwa vachiitirwa mirizhonga misina mazuva. Zvino kana takatasana nemaelections kudai so tikaona vachipuwa simba vachipuwa manyukunyuku manhenga kubva kuvakuru tinobva takatyamadza nekuti tinoziva basa ravakabata kumasuro uko vachamboshandana navajimu kunaka basa ravakabata rakasviba rekurova vanhu vamwe vacho vatori neropa mumaoko.
Vamunangagwa vatendawo zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kunze kwenyika vachiti zvakasununguka kudzoka kumusha. Vasiziva vati hapana chakaipa kuti vanhu ava vadzoke kumusha vachiti vanofanira kubvumidzwa kuvhota. Izvi zvatsigirwa navamukundu vati Zimbabwe inofanira kutevedza zvinoita dzimwe nyika dziri muSADC idzo dzinobvumira zvizvarwa zvadzo kuvhota zviri kunze kwenyika.
Izvi zvinogoneka nekuti tinoona nyika dzese dzakawanda dzemuAfrica ana Angola ana Mozambique ana South Africa ana Botswana vanotendera kuti vane zvizvarwa zvavo zviri kunze kwenyika vapindewo mutarudzo vachivhotera vavanoda. Asi muno muZimbabwe mutemo hwekutendera hakuna matanho atorwa ekuti zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika zvitarudze vatungamiriri mukati mesarudzo.
Zvichakadai vamunangagwa vati kunyange hazvo zvinhu zvakaoma hurumende yavo iri kuenderera mberi nekusimudzira upfumi nemagariro evanhu vachiti mangwana chaiwo vari kuparura zviri pamutemo. Nzvimbo iri kuvakirwa chigayo chikuru chestil kumanidze kumvuma cheDinson Iron and Steel Company chinokosha bhiriyoni remadhora ekuamerica. Chigayo ichi chichapinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, dare raMajor Street muHarare raramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJobscaler vanomirira Zengeza West mudare reparamende navaGodfrey Stole vechitungwiza North. Major Street Taurai Manuere vati hapana zvinhu zvachinja zvekuti vangada kupa vaviri ava mukana wekubvisa mari yechibatiso kubva zvavakasungwa musi wa 14 Chikumi. Apo vadzidzisi munyika nhasi vabatana nevamwe kucherechedza zuva ravo kana kuti World Teachers Day, vamwe varairidzi munyika vanoti havana chekufarira sezvo basa ravo risisina chiremera sekare. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vataura neStudio 7 vanoti basa ravo rava renhando nenyaya yekushandira mari shoma izvo zviri kuita kuti vanonge zvose nemuromo. Umwe mudzidzisi wepachipangai primary school kumwenezi vaTimothy Muringai vanoti kunyange basa ravo rakakosha mubudiriro yenyika vanonyunyuta kuti mari yavanotambiriswa haikwanisi kuriritira mhuri dzavo. Vanoti nenyaya iyi vanhu munyika vave kuvaona sevanhu vasina maturo nechiremerera.
Zuva rokucherechedza basa revadzidzisi rauya panguva iyo isu vadzidzisi vemuno muZimbabwe tine kunyunyuta kukuru nemairirano nemashandiro yedu maringe nemuhoro watiri kuhora.
Mumwe mudzidzisi wepazaka primary school vaeston Matthews vanoti kunze kwenyaya dzemihoro vadzidzisi vanosangana nematambudziko akawanda pabasa ravo. Vanoti vadzidzisi mumaruwa vanodzidzisira mudzimba dzisina kuvakwa zvakanaka.
Ndinotanga nedambudziko remvura chaiyo. Unoona kuti nekupisa kwakunoita mazuva ano murairidzi unenge achitarisirwa kuinda iye kunochera mvura makilomita anogona kuita iwo kana 5 kuenda nokudzoka oita 10. Panomwa nguruve uchaona kuti ndopanomwa mombe ndopanomwa navanhu futi muzvikoro zvizhinji.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vemaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti
tinoona dinimbira regore rino riri rekuti transformation of education begins with teachers. Zvinoti kuti kana tizenge tichida kutransforma education, varairidzi ngavawaniswe zvikwanisiro, ngavawane muhoro unotenga, ngati investei mumaticha edu.
Mukuru webasa musangano reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gunjani vati
izuva redu rokupemberera basa guru ratinodita tinoita basa redu mamiriro arakaita kuzvino rine machallenge. Mukaona chimwe chinangwa chezuva irori ndechekuti titaure nezvamachallenge anowanikwa mumabasa edu. Katarisa uvairidzi iko zvino hausina muremu muno muZimbabwe.
Vadzidzisi munyika vave kuwana mari inosvika $200 emadhora ekuAmerica neimwe madhora emunyika iyo yavanoti ishoma. Vanoti vanoda kuti vadzosere pamari yavaiwana mugore ra2017 yaisvika $540 emari yekuAmerica kana kuti $540. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano revakuru vezvikoro nevano vatevedzera reZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINUSH vamunyaradzi Majoni vachiti vadzidzisi munyika vari kufira mafufu segonzo.
Basa iri rakaderedzwa kusvika pekupedzisira nenyaya yekupiwa mari iri pasi pasi pevamwe vose.
Vadzidzisi vanoti mari yavanowana munyika inonyadzisa kana ichienzaniswa nevadzidzisi vemunyika dzemusadhak avo vanotambira mari dzinotanga pamazana 600 kusvika pachiuru chemari yekuAmerica $1,000. Hurumende inoti iri kuzama kuvandudza upenyu hwevadzidzi nezvirongwa zvinoita kuti vaite basa ravo zvakanaka. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndohurumende yabatana nepasi rose kucherechedza zuva iri ichitenda basa guru rinoitwa nevarairidzi kudzidzisa nekuvaka nyika.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinopembera zuva revarairidzi ranhasi iri takatarisa mashanduriro ari kuita varairidzi dzidzo redu vachipa dzidzo yemhando yepamusorosoro nova inovaka nyika ino nekuti nyika ino inovakwa nevene vayo. Apo panguva ino futi iro zuva ranhasi tiri kufungawo nezverutsigiro rwavanoda kuti vape zvizere kuti vatsinhire matarenda avanawo pamabasa avo.
Vaenderera mberi vachiti bazi ravo riri kuzama kuvandudza mashandiro evadzidzisi neraramo yavo kuburikidza nezvirongwa zvakawanda zvichaitwa nehurumende. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yeFlorida iyo yakasangana nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian. Mukuziya nezverwendo urwu, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekudzidzisa kuFlorida muzvinafundo Gadzira Gwekwerere.
Tine mufaro mukuru kuti mukuru wenyika vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo yeFlorida kuti vazoone kuparadzwa kwakaitwa nedutu mupengo rinonzi Ian rakabva kurova Florida nokumacarolina uku. Tinozvifarira nokuti kana ukange uri mudambudziko vanhu vakuru vakakukuta kana kuti vakauyavo kuzochema newe zvinhu zvinosimbaradza. uye ndinofunga kana vaiva vanowana rubatsiro kubva kuhurumende kana mukuru wehurumende akangazvionera ega achakwanisa kuita kuti vari mumahofisi vamhanye mhanye kubatsira vaya vakaparadzirwa mudziyo, kubatsira vaya vasina pekutogara patiri kutaura pakadai. Ende inini ndinotoriwo umwe wacho, nokuti mafashamu akazopindawo mumba harikeni yatodarika asi kunaya kwemvura kwakazongoita kuti dzimba dzizare mvura.
Zvamira zvakadai, muri kunzwa sei pari zvino?
Tinonge tichitonzwawo kufara kana munhu achinge achichema nesu kudai ari mukuru wenyika. Kuzhinji tinongonzwa vamwe vakuru venyika vanongotumira vanhu kana kusatongoendako zvachose. Ende chinhu chatinogonawo kudzidza sevanhu veZimbabwe kuti kana vanhu vako vakange vaita dambudziko, ukangochimira navo uripo on the ground uchiona kuti chaicho chiri kunetsa chii, rubatsiro rungadiwa nderwei, uchitaura nevanhu vachikuudza zvavanoda pane kungotumira rubatsiro, dzimwe nguva rusiri runogamuchirika panguva idzodzo. Inini ndikapa muenzaniso kuti izvozvi zvindiri kuda pekugara. Kana ndikangotumirwa chikafu hachisiri icho chiri kundinetsa, ini ndiri kuda pekugara. Saka mukuru wenyika akauya akazvionera zvinoita zvakanaka. Pari zvino muri kugara pai uyezve mungati shuwiro yenyu ndei? Pari zvino ndiri kugara nehama. Kune mwana wemukoma wangu akaroorwa muno, anoshanda muno, ndokwandiri kugara. Uye shuwiro yangu ndeyekuti ndiwane pangu pandinogara ndega nemhuri yangu zvekare ari pedyo nepandinoshanda nokwandiri kugara iko zvinokure. Saka ndinoshuvira kuti vemainsurance nevegovernment assistance vari kuongorora kukuvadzwa kwakaita dzimba vakasire kupedza tsvagurudzo dzavo, kuitira kuti chii, kana tichipuwa rubatsiro titokasira kuzvimirira tega tichitongofamba mberi noupenyu.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadzira Gwekwerere vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuFlorida muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Liz Truss vebato remaConservative nhasi vatora mashoko avo ekutanga kunyika yavo semutungamiri vachiramba vakatsika madziro vachiti zvirongwa zvavo zvekugadzirisa upfumi zviri kushanda kunyange zviri kushorwa nevanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vange vachiratidzirawo vachivashora panze pedare reParamende. Bazi rinoona nezveutano muUganda rinoti mumwe mushandi mubazi iri afa nechirwere cheEbola, icho chakatouraya vamwe vashandi vatatu. Chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya munyika iyi uye chauraya vanhu gumi nemumwe chete kubva zvachakatanga kupararira muna Gunyana. Mhando yechirwere chiri kuuraya vanhu iyi inonzi Sudan Strain. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino Jonga Kandemiri ane hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe Manuel Sigaoke anova munyori wemabhuku ari zvakare mudzidzisi wechirungu pane chimwe chikoro chepamusorosoro chiri mudunhu reCalifornia muno muAmerica. Sigaoke achangobva kuvhura kambani yake yekusikisa mabhuku inonzi Munyori Press. Ngatinzwei hurukuro yaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndatenda chaizvo vaKandemiri. Yandiri chizvarwa chekuZimbabwe chinogara kuCalifornia. Ndinogara muSacramento, Northern California. Ndoma ndinoshanda ndichidzidzisa chirungu pacollege iri muno muSacramento.
Imi mukoma Emmanuel munozivikanwa zvakare semunyori, mungataura pamusoro penhoroondo yenyu yekunyora mabhuku?
Chero zvazvo ndakambobatsira kupepeta mabhuku akasiyana-siyana anonyorwa nevanyori venyika dzakasiyana dzeAfrica. Angu pachangu andati ndanyora ndava nematatu. Rekutangisisa rainzi Forever Let Me Go, rakamboenda out of print asi radzoka zvekare rava kukwanisa kuwanikwa. Rechipiri rinonzi iro commerce marriage iri rakatanga kuburitswa muZimbabwe kugweru rikakwikwidza paurongwa hwenama. Rechitatu richangobuda rinonzi iro a house for mother. Saka ndiwo mabhuku andati ndanyora iwayo.
Tinonzwa kuti makaparura kambani yekutsikisa mabhuku inonzi Munyori Press. Mungatiudza pamusoro pekambani?
Kambani Munyori Press ichangovambwa. Headquarters yayo ichange iri muno muCalifornia, Northern California. Chinangwa chedu ndechekuti tiburitse mabhuku anonyorwa nevanyori vekuAfrica neAsia. Saka tiri kuronga kuita zvinhu zvihombe, asi tichangotanga, ichangoburwa.
Chii chakakupai shungu yekutanga kambani inotsikisa mabhuku?
Chikonzero chakandipa shungu dzekuti ndiitange ndechekuti kana muchiri kurangarira kwemakore akawanda chaizvo kubvira muna 2005 ndandichiburitsa literary journal inonzi Munyori. Saka kwemakore esaya ndaburitsa zvinyorwa zvakawanda zvevanyori vanobva pasi rose vanonyora kunyanya nechirungu. Chero zvazvo tatine zvimwe zveshona zvanga zvavapo. Saka ndasvika papoindi yokuti ko taburitsa vanhu vese ava tine zvinyorwa zvese izvi zvakazara mumhepo toita sei nazvo? Saka ndo zvimwe zvakandipa shungu dzekuti ndidi titange kuchiburitsawo mabhuku ezvimwe zvinyorwa izvozvo. Asi tinotarisira kuti pachange pane zvimwe zvitsva zvinouya zvekare kubva kuvanyori vekuAfrica neAsia.
Ko vekuZimbabwe mune zvamuri kuvaitirawo here muurongwa hwenyu?
Of course, vekuZimbabwe tinokurudzira kuti vaburitse, I mean, imunyori. Kana tikatowana vekuZimbabwe vakawanda vanokwanisa kutumira zvinyorwa zvavo, muchazvionera megoti panenge pachiratidzawo kuti hazveshuwa ikambani ine midzi yayo kuZimbabwe.
Iro zita rekuti Munyori Press, makasvika sei pakusarudza zita iro rekuti Munyori?
Uyu mubvunzo wakakosha chaizvo. Shungu dzangu kubvira kare kare, tongoti kubva kuna na 2000 chaiko, pandaiverengawo mamagazini emunomo andaitenga muzvitoro zvemuno vana Borders, Barnes and Noble. Ndakafara chazvo ndichiona magazini rainzi Writer, ndikati ah, kotadii kukwiridzirawo mutauro wedu toburitsawo redu rinonzi Munyori. Saka ndopakabva pfungwa dzacho dzekuti ndichichi Munyori. Asi kuzoti Munyori Press zvabva pakuti ndapewa nezita ratekeshera reMunyori Literary Journal. Saka ibrand yatiri kuda kuti irambe ichikura. Kakuzevezera kandiri kuita kumaZimbabweans kuti hei, ipress yenyu chero zvazvo zvichange zvichidhinda vamwe vanyori venzvimbo dzakasiyana, munokurudzirwa kuti munze zvinyorwa zvenyu sezvinoitawo vamwe.
Tinoona kuti vanodhinda mabhuku vawanda munyika, vamwe vachitoti vanyori vange vachibhadhara vega mari dzekudhindisa mabhuku avo uye kutengesa vega. Imimi munenge muchizoshandawo sei?
Munyori iri kuuya isiri kutsvaga kuti vanyori vabhadhare. Tinoda kuedza kuvaburitsira mabhuku avo pasina kukumbira mari. Toda kuedza nepatinokwanisa chaizvo kuti zviisewo zvinyorwa zvavo pakakwirira kuti vakwanisewo kukwikwidza, vakwanise kuti kana vatengesawo vanenge vari pacontract yavo yekuti vanowanawo chavanowana, kwete kuti ivo vave vanobhadhara.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe Emmanuel Sigaoke, anova munyori wemabhuku ari zvakare mudzidzisi wechirungu pane chimwe chikoro chepamusorosoro chiri mudunhu reCalifornia muno muAmerica. Anga ari parunhare kuCalifornia kwakare naJonga Kandemire weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekupa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kodzero dzekuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 60 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inonzi irikuramba ichishandisa vana zvinenge zvine chibaro mukati zvisingatenderwe pamutemo. ZANU PF yoita musangano wepolitibiro mubato iri muine mutauro wakanyanya pamberi pesarudzo dzecentral committee nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti muve nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mbare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gaina Saidi munaudze isiNdebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusiphathela kwakhe kwendaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 uMfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalisi ele World Teachers Day. Ikomiti yedalela eParliamente ehlela ngendleko zikahulumende eBudget, Finance and Economic Development ehamba ilizwe lonke ikhulumisana loZulu ngebudget yomnyaka ozayo ibikho bulawayo namhla. Amapolisa abika ukuba asebophe abantu abathathu abanakanelwa ukuba baphatheke ekuhlaseleni kwezimota ebezithwele igolide leHowmine izolo. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalisi ele World Teachers Day. Ababalisi bathi kunenge okumele kwenziwe ukuze kulungisiswe inhlupho ababhekane lazo ezifana leholo kanye lendawo abasebenzela kizo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations linazwa minyaka yonke mhlaka 5 Mfumfu. Ababalisi eZimbabwe bathi abala okuthakazelela ngelanga leli ngoba impilo yabo iphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yesimo somnotho esimanzonzo elizweni. Ababalisi bathi iholo labo lenza kube nzima ukuba baqhube umsebenzi wabo ngokuthokoza ngoba besithi sebesehluleka khona ukugcina imuli zabo zona abathi zidla imbuya ngoluthi. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye-Athus umnumzana Themba Kuyemoyo uthi bafisa ngabe uhulumende uyabaqakathekisa abaphe imali ethengayo ngoba sebephila nzima.
Lamhla lolu suku luza kubabalisi ikakhulu abeZimbabwe bengathokozanga uma sikhangela izinto eziningi. Saqala ukuthi siqale sikhangele ababalisi beZimbabwe sikhangela leholo labo.
Moyo lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi umnumzana Peter Sibindena othi indlela abasebenza ngayo yenza kube nzima ukuba bakhiphe abafundi ababefana nabakudala.
Njengababalisi thina beZimbabwe silendubo eziningi kodwa eziningi sesizijayele. Asiholi udubo lwesilalo lulodwa iholo esingatholi imali eneleyo. I think from 2017-18 somewhere there. So emva kokungena kwehulumende lo omutsha singananzelela ukuthi sasihola imali enganani sikhompeya kathesi kulumehluko omkhulu kakhulu.
Umzali umnumzana Johannes Zinume uthi ilizwe kumele liqakathekise umsebenzi owenziwa ngababalisi ngokubanikeza imali ethengayo. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende uyawuqakathekisa umsebenzi wababalisi. Ababalisi kuleli bahola imali efika amakhulu amabili eMelika abathi incane kakhulu. Bafuna iholo labo libiselwe kumali ababeyihola ngomnyaka ka-2017 ephezu kwamakhulu amahlanu $540 eyiyo ababeyihola kungakalethwa imali yohlobo lwama-RTGS. Emazwini ayethulwe ngabe-ATUS awukuthakazelela ilanga lanamhlanje, inhlanganiso le ithi urhulumente kumele engeze imali ephiwa abezemfundo.
Abanye sisebenzela emakhaya, i-rural allowance yethu ayenelisi ukuthi kuthiwa ngingaphiwa imali less than 1,000 pounds. Kuthiwa i-rural allowance ayincedisi ngalutho, ayiniki advantage ngalutho over utisha maybe osemathown kumbe osebenzela duze lomuzi wakhe. So thina njengaba sihlangana lezi nhlupho eziningi kakhulu, kathesi siyayinvitileta for free nje ukuhlayela ama-examinations, of which ithina sikhathwa ngayizimiseki. Izimiseki iyasihlalisa, ama-conditions ayo of work anzima, ayabophisa, usebenza nzima, kodwa kungela nto ezayizuza ekugcineni.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala etshela izisebenzi ukuba urhulumende akala mali yokwengeza iholo lezisebenzi zakhe, kodwa uyengezelela lapha lalaphiyana lapho ethole uncane. Nanku engezelele ngamadola emelika angamashumi amabili lanhlanu, $25, isilinganiso semali esiphiwa ababalisi ngedola lemelika isuka kwaphezu kwekhulu lengxenye $175 isiya kumakhulu amabili amadola emelika $200 ngenyanga kusukela ngenyanga edluleyo ekampandula.
Amapholisa abikwa ukuba asebophe abantu abathathu abanakekelwa ukuba baphatheke kuhlaseleni izimota ebezithwele igolide le-Haumine izolo elilesisindo esedlula amakilogram alichumi 11.6 kgs. Omunye walaba bantu ababaleke le golide elibiza inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye zamadola emelika US$650,000 ubikwa ebotshwe esezama ukuchapha umngcele ebalekela kwele-South Africa. Iqembu lamaselala abikwa abelichumi lantathu acathamele izimota ezintathu zenkampani e-Securico Security Company ebezilayitshe lelo golide lisuka e-Haumine. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wedale laphezulu lebandla lakhe ele-Politburo ukuthi lanxa ilizwe libhekane lenkinga eziningi kwezomnotho, uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kanye lomnotho wesizwe. Kunje uthengo lwesine uza kuyavula kusemthethweni indawo eyakhelwa isitishi sokugaya insimbi ese-Denson Iron and Steel Company esisemvuma. Lesi sitishi sibiza ibhiliyoni elilodwa lamadola emelika US$1 billion esizathola abantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 imisebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano we-ZANU-PF Politburo ukuba ibandla lakhe kalisoze livumele ubugebengu bokuthingwa kwamavoti ukhetho lwe-Central Committee olwenziwa kuzigaba zebandla leli ngomgqibelo. Umnangagwa uthe umuntu wonke ulemvumo yokuncintisa ukhetho lolu kulandelwa isisekelo sebandla leli. Uqhubeke esithi ubuqili abusoze buvunyelwe kukhetho lolu.
I therefore call upon the relevant party departments and national elections directorate to ensure that the rules and regulations are well clarified, explained, understood, and most importantly, adhered to.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala webandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima. Ubima uthi phakathi kwabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamashumi amathathu nane 734 abantu abangamakhulu ayisithupha lamashumi amane nane 641 yibo abazavunyelwa ukuncintisa. Ingcitshi kwezombusazwe zithi ukuvulwa kwezikhundla ze-ZANU-PF Central Committee kwenzelwa ukuba umongameli Mnangagwa eguqule ubukhokheli obukhona abeke inkokheli yakhe. Lokhu kuthiwe ngumnumzana eBedube ingcitshi eseHarare. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mnangagwa uthi uyathokoza ngokwenziwa ngabatsha phansi kwezigaba ezifana the Young Women for ED, Teachers for ED, Lemawindi for ED. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Uhulu uhulumende ukhuthazwa ukuba aqhakathekise ukuvuselela umnotho welizwe, ukulungisa imigwaqo, ukuphutshisa imizamo yokuletha amanzi kobulawayo kanye lokuholisa imali yepentshini lesisindo. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe kobulawayo yikomidi yedale lephalamende ehlela ngendleko zikahulumende yomnyaka ozayo e-Budget, Finance and Economic Development. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo wenzelwe ehoteleni yeSelbourne kobulawayo namhlanje ekuseni ngenhloso yokuthapha imbono kaZulu ekuhlelweni kwesikhwama sikahulumende esomnyaka ozayo ese-Budget. Umnumzana Winos Dube isakhamuzi semzini weCowdrey Park engumgcini sihlalo weBulawayo Residents Association iBura esigabeni sakhe uthi izithunywa zikahulumende kumele zithathe imbono kaZulu.
Khangelele ukuthi into yamanzi, imigwaqo lakho konke okukhulunywa ngamaparticipants lapha sekulokuzenisa kuparliamentary committee, besicela ukuthi into yakhona kungabi yinto ephelela emahofisini. Kungabe yinto kuthiwa iyahlalelwa phansi iyocraft. Abantu nqabe lapha abacraftile ukuthi hambani ephalamendeni iyopasisa into leyo. Sifuna konke kwizinto lokhu kubuye ebantwini ngokushesha, ngani ngoba ukuswelakala kwezinto ama-resources lokho kuyaffecta izinto eziningi. Ungakhangela la ngemigwaqo yethu, ama-accident ahlale enzakala abathunyiweyo iparlament, sicela bakulungise kusiphangisele ukuze.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo uthi uhulumende kumele ebakhangelele ikakhulu indlela zokubathwala ngoba kunzima ukusebenzisa amabhasi.
Isifiso sethu ukuthi uhulumende akasinike ibudget specifically for us as the disability fraternity. Singananzeleli iconstitution yeZimbabwe kusection 22 and 83. Ithi i-government is able to assist us when resources are permitting. Will ever the resources permit, since we are in a deteriorating economy in Zimbabwe. Sifisa ukuthi kube ne-budget that is specifically meant for us. Siyavuma, siyakwamukela ukuthi njengeZimbabwe sesiresorted to ozungu. Sinanzelela ukuthi ozungu are not disability friendly.
Unkosikazi Thembeni Moyo owenhlanganiso ye-West Pickers uthi bakhangelelwa phansi endaweni eziningi nxa bedobha izibi eziphinda zisetshenziswe njengamaphepha okwenza amabhini okufakela izibi.
Then we are doing some of the things sisebenzisa e-waste. Singathi kuqala for now we are making ama-bins, ama-plastic bins that we want to donate for East Council. So ekuthengiseni kwabesebenkinga khona ekhiphela ama-taxes akhe asuka ebephezulu ekuzithengela ngemali encane. So thina ngoku isikhalazo sethu esilazo ngokuthi ukuthi i-government isincedise ngama-missionary for i-crushing, i-bailing and the then we look at it like any company, the person who has a missionary, they always win, but as you can imagine around.
Umnumzana Vusumuzi Charles Chiwa wenhlanganiso yeZim Rights uthi uhulumende uthatha imithelo e-tax kumakampani kanye lesemingceleni yamazwe ngemali zakwamanye amazwe kodwa iholisa abantu nge-RTGS.
Thina sikhangele ukuthi ibhajethi le ezayo omnyaka ozayo siloyisa kakhulu ukuthi ngabe uhulumende wethu uyaholisa even ama-civil servants nge-foreign currency. Umbuzo wami ukuthi yindaba uhulumende thatha i-duty ye-foreign currency emabhoda, iyathatha i-duty yama-foreign currency, amakhampani amanye athekswa nge-foreign currency kodwa ibhajethi le ekhona layikho nge-foreign currency, njalo i-foreign currency le bathi ayitholakali.
Ukuhlelwa kwebhajethi yomnyaka ozayo ka-2023 kungenye yendlela yedale lephalamende yokufeza imilandu yedale leli. Njalo ibhajethi yomnyaka ozayo kumele ihambelane lezinto ezimqoka ezimunyethwe kugwalo lwe-Budget Strategy Paper i-BSP 2023 Accelerating Economic Transformation olwethulwa ngumphathintambo wezomnotho welizwe uMnumzana Mthuli Ncube. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. NguBathabile Masuku.
Ngenyanga kaMfumfu mnyaka yonke emhlabeni jikelele kunanzwa umsebenzi wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ehlasela ikakhulu abesifazane. Loba inani eliphezulu elihlaselwa imvukuzane le lingabesifazane, abesilisa labo balakho ukubanjwa imvukuzane le. Ingcwethi zezempila kahle zithi kuqhakathekile ukuzihlola nsuku zonke. Njalo lokuyahlolwa emaklinika kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku okuthiwa yi-mammogram screening kanye ngomnyaka. Limitshina ilakho ukubamba imvukuzane le lapho okuliqhubu kusase kuncane kakhulu okokuthi umuntu angeke akuzwe lapho ezihlola. Ngakho ke kuqakathekile ukuzihlola njalo lokuhlolwa ukubana abantu bathole uncedo lokwelatshwa imvukuzane le ingakamemetheki. Studio 7 ixoxele uDokotela Langelihle Lubimbi ngalolu daba.
Le mvukuzane yandise ukutholakala kubomama kodwa iyatholakala njalo kubobaba. Izibonakaliso zale mvukuzane. Amaqhubu angaba makhulu loba kancane atholakala emabeleni kumbe emakhwapheni. Ukubuyela phakathi kwengono, ukuntshintsha kombala lejwabu lamabele, amanzi noma igazi eliphuma kungono zamabele. Izinto ezingabangela ukutholakala lomkhuhlane ziyachiyana. Kukhona ezintshintshekayo, kube khona ezingatshintshekiyo. Ngaleyo nyanga esikiyo eyokunanzelela lo mkhuhlane, siqakathekisa kakhulu lezo ndlela umuntu angakwanisa ukuzitshintsha. Sizinanzelele njengabomama, njalo labobaba, ukuthi lezi ezihambiselana lathi sibone ukuthi siyazitshintsha ukuze sivikele lo mkhuhlane.
Yikuphi esingakuntshintsha thina ukuthi sizivikele kumkhuhlane lo?
Ukubhema, ukunatha utshwala, ukuzithwala kwakuqala kwabesifazana abaleminyaka ephezu kwamashumi amathathu. Ukungamunyisi, ukusebenzisa amaphilisi abawathi ngama-combined oral contraceptive okwesikhathi eside ukuvikela ukuzithwala.
Esingenelisiyo thina ukuthi sikuntshintshe ukuthi sizivikele kumvukuzane le yikuphi?
Imbali yomdeni ophuma kuyo, ukuba leminyaka ephezulu kwamashumi amahlanu, ukuphangisa ukungena esikhathini lokuphuza ukuma ukuya esikhathini, ukuba lembali yokugula umkhuhlane wemvukuzane.
Iningi labantu bayesaba ukuhamba besiyahlolwa. Kuhlolwa njani nxa lidinga lomkhuhlane?
Ukuzihlola amavele akho nsuku zonke. Lokho ngibona kulula ukuthi umuntu ekwenze ekuseni ma egeza. Kukhona futhi ukuthi umuntu oleminyaka edlula amashumi amahlanu engaya esibhedlela ehambe bemhlola amavele akhe ngomtshina abawuthi i-mammography. Kukhona njalo ukuthi umuntu olembali yomdeni abalayo lo mkhuhlane kumbe umuntu ofisayo ukuyenza angaya esibhedlela bayenza ama-test awegazi.
Akuyikuthi umuntu sebanjiwe lo mkhuhlane wesivunguzane uyelapheka yini?
Kuya ngezinga lapha umkhuhlane osufike khona. Kuba lula ukwelapha lo mkhuhlane ungatholakala masinyane. Yikho kubalulekile ukuhlolwa ukuze ma ukhona lo mkhuhlane utholakale masinyane uqale ukwelatshwa.
Ukwelatshwa kugoqelani?
Ukwelatshwa kugoqela ukuhlinzwa, ukuhlatshwa imithi lokutshisa isitho leso esilomkhuhlane. Imvukuzane yamabele kwabesilisa. Sizathi ukuxoxa kancane ngayo le. Njoba bengitshilo ukuthi ijwayeleke kakhulu kwabesifazana kodwa iyatholakala la kwabesilisa. Izinto ezibangela ukutholakala komkhuhlane zilokuhambelana kwabesifazi labesilisa. Zichinyana nje kancane.
Kuyini okungabangela ukuthi obaba kumbe abantu besilisa bathole lo mkhuhlane?
Izinto ezingabangela ukuthi obaba bathole lo mkhuhlane ezehlukanela lezi ezitholakala kubomama yilezo ezokuhlinzwa kumbe ukusikwa amabhola abobaba. Okunye kuyafanana, njalo ukuzihlola kwabobaba lakho kuyafanana. Obaba bakwanisa ukuthi bezihlole amavele, labo bengathola ukuthi kuleqhubu elincane kumbe likhulu emaveleni kumbe emakhwapheni. Njengabomama kumele begijimele esibhedlela bebona odokotela ukuze bethole usizo.
Udokotela Langelihle Lubimbi exoxa leStudio 7 ngocingo ekwelebhilithane. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika uthembise ukunikeza uncedo lwezigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola 6 million kuhlangothi lwezomvikela kwele Ukraine. Lokhu kwaziswe kungxoxo enziwe ecingweni phakathi kukaBiden lomongameli Volodymyr Zelensky. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump usecele umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukuthi angenele kungxabano alayo labogatsha lwezemthetho olweJustice Department mayelana lengwalo ezathathwa emzini wakhe eFlorida phansi kophenyo lokuhlolisisa icala aletheswayo lokuthatha ingwalo zikahulumende ezisa emzini wakhe esephula umthetho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ixwayisa ukuba kulabantu abedlula isigidi esisodwa 1.1 million bakwele Kenya abahlaselwe yindlala ebangelwa lizulu elingananga kuhle. Lokhu kubikwa kuzadala ukusilela okukhulu kokudla okwakha umzimba lamanzi okunatha ahlanzekileyo. Esigabeni lapho esiphatha khona udaba lwabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Fortune Nkosilathi Mlalazi, umqondisi wenhlelo zeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kwele South Africa.
NgiseJohannesburg, eJohannesburg South, ngilokuyibhizinisana okuncane engikwenzayo, njalo nginokusebenzisana le-University of South Africa kuhlelo lwabantu abatsha okuthiwa Young African Leadership Initiative. Ngibade ngisebenzisana labo since 2016.
Uhlelo lolulumi njani? Akusitshela kancane ngakhonokho.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngu-President Obama elenhloso yokwakha njalo lokuthuthukisa ubuthungameli babatsha e-Afrika yonke. Initially lwaluthiwa yi-Mandela Washington Fellowship, luthatha abantu abatsha from amazwe onke e-Afrika abayi-1,000 lubasa kuma-universities lakuma-institutes ase-America. Ngenxa yokuthi ama-applications ayemaningi kakhulu basebesingcono benza ama-regional centers, so kwasekusenziwa i-regional center ese-Southern Africa ithatha amazwe angu-13 including ama-island o-Madagascar labo-Mauritius. So abantu abatsha laba abayenza i-business, abenza i-civic activism kanye le-public management bayeza lapha bazohlangana e-University of South Africa bafundiswe ngabantu abaqeqeshileyo abasuka kuma-universities ayahlukeneyo anjengabo-University of South Africa, Thabo Mbeki School of Leadership.
Singathi wena ubafundisani khonapho?
Kamina bengingafundisi, mina ngafika ngafunda lapha ngathi sengiqeqeshile, basebengicela-ke ukuthi ngizosiza in terms of uku-coordinator abantu abasha uma nxabe bezile kulelu hlelo. So kusukela ngalo mnyaka ngiqeda ngo-2016 ngaqala ukusebenzisana labo ngiku-operations, sikhangela i-logistics yokuhlala kwabo nxabe lapha nama-issues of discipline. So yikho lapho engisebenza ngikhona.
Kuyasebenzeka yini khonapho kwele South Africa?
Siyazama ukusebenza dube akusafani nakudala, kwakusiba nendiva futhi zazibuya ngo-December ziflarisha kwelakithi eZimbabwe. Abantu sebehlalele nje ukuthi la eSouth Africa kusesengcono, ungathola khonokho ngumsebenzi mbeni, ungathola amapeninyana wenelisa ukuthenga ukudla ulala usuthi. Ndalo ukudla lapha akubizi njengakwelakithi, abantu bayadla bayasutha.
Phosela ukugcina khonapho-ke utsho ngomsebenzi wakho ukuthi ubona ngani uzajova kuze kube nini?
Besides umsebenzi, mina dube bengikufisa kakhulu ukuthi nxa sisebenza singamaZimbabweni sila, konke sikwenzayo sikhumbule ekhaya, sikhumbule ukuthi ilizwe ngelakithi, ilizwe salitshelwa ngabokhokho bethu abanjengabotongogara, okhokho bethu abanye abojoshua Nkomo, omsika odumiso Dabengwa. Kufanele sisebenze, sisebenzele ekhaya, lanxa kungaba nzima kanjani sikhumbule kubana leli elase-South Africa nelama-South Africans ngasilo lethu, thina sile lethu esalinikezwayo. Kufanele sisebenze sibuyele ekhaya njengomunye wabantu beZimbabwe. Ngilesifiso sokubana ngibuyele ekhaya ngiyesebenza, ngithuthukise isigaba sakithi elowagwelo. So-ke ngikhangelele khonokho la Mdube ukuthi kwenye ilanga kuzafanele sibambane njengamaZimbabweni siye lungisa usupho esinabo eZimbabwe.
Umnumzana Fortune Nkosilathi Mlalazi ngumqondisi wenhlelo ze Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube se Johannesburg ngocingo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elewange umnumzana Try Ncube uthule themba lokuba leli qembu lizawumela umncintiswano wesigabeni se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba ku-Southern Region Division 1 Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ncube uthi iqembu lakhe inqobe kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League beliqinile kodwa uyabadinga abanye abadlali abazakwenza liwumele umsindo kwisigaba saphezulu.
Asilabadlali abambalwa abasakhulayo nje, then sibe labanye abaphakathi naphakathi labanye asebakhulekhulile, so kuhlangene i-mix yangkhona inhle kakhulu kodwa akusoze kusimise ukuthi sithole abanye abazazama ukuthi bencedise laba abakhona. Wenzele kubana iminyaka ozayo lo senelise kubana silwise kakahle sibili kucompetition ye-Premier League.
Intatheli izindaba elandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kuPraise Dumidlakama layivumelana loNcube ukuba kumele iqembu lewange lidinge abanye abadlali.
Kuza kuba lesidingo esikhulu kakhulu ukuthi iqembu lewange liqinise iqembu lalo nxa belesifiso sokuthi-ke bahlale ku-Premier League ngoba nxa sikhangela iqembu kade belalo basebenzise-ke ama-veterans kodwa nxa sesiya ku-Premier League kuza kuba nzima ukuthi badlale. Sikhangela lokuthi ispace esiku-Premier League njalo le-pace ezabe ikhona-ke laphana kungagcina sokubakhulela-ke ama-veterans-ke kodwa i-foundation yona balayo nxa sikhangela abafana abancane kodwa-ke kuzamele bangene kumakhethi badinge abadlali abangayenelisa ukuthi bayigcine iqembu leli eku-Premier Soccer League.
Iqembu lewange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni komnyaka ka-2019 njalo sekuyinhlala yenza ukuba libe lilokhu lingena liphuma kwisigaba saphezulu okuyinto uNcube athi kumele bayiqede.
Kulabantu abaningi abafuna ukusincedisa lapha bayathembisa ukubana bazasisekela kwenzela ukubana singangeni siphinde siphume njalo kuligi njengeminyaka yonke le ehlala yenzakala. Hayi, silethemba lokubana sizasebenza sibili njalo sidlale kuhle umnyaka ozayo. Siyakwazi kuyakungachiphanga kunzima sibili akukho lula, sasebenza amandla wonke ukuze konke esikufisayo kwenzakale kakahle.
Iqembu lewange yilo elithole ilungelo lokuyadlala kwisigaba se-Kasilaka Premier Soccer League lisuka kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ikanti amanye lawo amaqembu aphumelele ukuyadlala ku-PSL ngabalisa elesheshem elinqobe ku-Central Region, ele-Greenfield elinqobe ku-Eastern Region kanye lele-Simba Bora elinqobe ku-Northern Region. Ngomnyaka ka-2019 uNcube nguye njalo uphakamise isicoco se-Southern Region lapho engumqeqeshi weqembu leBulawayo City. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum ingxoxo imayelana lokwalelwa ilungelo lokuvota kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalisi le-World Teachers Day. Ikomiti yedale lephalamende ehlela ngendleko zikahulumende e-Budget, Finance and Economic Development ehamba ilizwe lonke ikhulumisana loZulu ngebhajethi yomnyaka ozayo ibikho Bulawayo namhla. Amapholisa abika ukuba asebophe abantu abathathu abanakanelwa ukuba baphatheke ekuhlaseleni izimota ezithwele igolide le-Haumine izolo ngamasela abehlome imbhobho e-Douglasdale duze lakuBulawayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede. UGaino Faidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.